Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti havana munhu wavachatsigira kuva mutungamiri wenyika pavanhu gumi nemumwe vasara. Vanorarama neurema vanoti vari kusangana nekusarurwa uye vachishaya rubatsiro rwakakwana kuti vakwikwidzewo musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubuda kwavo mumakwikwi esarudzo dzemutungamiri wenyika dziriko musi wa23 mwedzi uno, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi havana munhu avachatsigira pagumi nemumwe vasara. VaMonzora vakazivisa kuti danho ravakatora iri vakaritora senzira yokumira nenhengo dzavo makumi masere nenomwe dzakakundikana kukwidza musarudzo dzevamiriri veparamende mushure mekurambwa kwemagwaro adzo neZimbabwe Electoral Commission, zvichinzi dzakanga dzanonoka kusvitsa magwaro adzo kudare renomination court. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Kana tichinge tabuda musarudzo tichiti zvakasviba, sei vanhu varida kuzotizobheka mumwe munhu musarudzo dzakasviba? Kana chinhu chakasviba unochipire kune mumwe munhu. Saka isu tabuda musarudzo idzi nekuti dzakasviba, asi kuna vanoda havo kuti vapinde musarudzo ngavapinde zvakanaka zvinonakidzira, nekuti kana kupusa futi kunobvumidzwa. Asi isusu hatisoda kuti isusu tizonzi mangwana nekuti makatibheka, saka takapinda musarudzo. Chinhu chakasviba hachipihwi munhu, saka hapana munhu watiri kuzopa sapoti yedu kusvika vanhu vazvionera vega kuti chinhu chakasviba.
Muri kuti vaMonzora vakatora danho iri nekuti sarudzo dzakasviba, asi tinoona kuti mune nhengo makumi maviri neina dzichange dzichikwikwidza musarudzo idzi. Dzakadii kungobudawo sechisungo chebato renyu chekuti sarudzo dzakasviba?
Mukoma Jonga, chamunofanira kuziva pamubvunzo wenyu wechitatu uyo ndechekuti zvomutemo weZimbabwe unoti munhu aenda panomination court kana abvumidzwa kunzi anominatwa, iye chete ndiye ega ane right ane kodzero yekuti anga achiwithdraw kandidecha yake kubva musarudzo. National Council or any political party haisisina simba rekuti iye abve. But ndofunga muri kuona kuti vaMonzora ndo vakanoisa agenda yavo patable. National Council ichibva yaindoza, ichibva yadirecta zvakare. But hazvichakwanisi kuitika kune maindividual candidates nekuti mutemo weZimbabwe uri very clear. Kana iwewe ukada kusungisa munhu kuti aite withdraw, hazvikwanisi, iyega ikodzero yake. Plus munozva kuti MDC inotedzera bumbiro remutemo wenyika, ichitedzera maelectoral access enyika nemutemo wese enyika. Saka hatiponi kumbunyikidzwa nekumanikidza vanhu. Asi kana aripo mumwari, mumwe ari kuda pamacandidates 24 nemamwe maloka councillors ari kuda kuwithdraw, vari free, zviri kwavari in terms or operation of the law.
Tichiona kuti danho rakatorwa navaMonzora idanho ranga risingatarisirwi nevakawanda kusanganisira vamwe mubato renyu. Remangwana rebato renyu rakamira papi tichitarisa sarudzo dzichatevera muna 2028?
Handifungi kuti zvaitika izvi zvinge zvisingatarisirwi nevakawanda mubato, nekuti memato nedibeti ringe richitika mubato kuti toenderera mberi here kana kuti toregedza. President oenderera mberi here toregedza. Changa changosara ndechekuti National Council igare pasi, izvo yakaita mari mwezuro. Yaita izvo zvayakaita nezuro namari mwezuro. Vakagara pasi vakaona kuti zvakakodzera kuti president vabude. Ivo president yongova zvonawo zvakakodzera kuti vabude. Saka chapo chasara ndechekuti takuda kudzokera padrawing board. Tadzokera padrawing board takutanga kunoumba musangano tichigadzirira 2028. Chandova kuti ndiudze vana veZimbabwe ndechekuti election iri kuitwa iyi haisiriyo yekutanga muZimbabwe uye haisiriyo yekupedzesera. Saka 5 years ishoma chaizvo munguwa ye politics. Saka gadzirirai kuti 2028 tenge tiri mumusarudzo. Handike kutanga, handike kupedzisira. Uye tiri kandiri reminde vanhu veZimbabwe kuti akasike kutanga presidential candidate MDC chibuda musarudzo. Vamugenzvangira vakambobuda musarudzo. Saka akasike kutanga ende asiri zvitsva.
Ivo makumi maviri nevana vachange vachikwikwidza vakamirira bato renyure MDC vachange vari matunhu api?
Vachakwikwidza makumi mairi nemana vachakwikwidza mumatunhu anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands, neManicaland Province, including some parts yeMashonaland, Mashonaland provinces. Ndoko vachakwikwidza. And iyo zvese bato tichavapa rutsigiro rwese rwavanoda kusangasana nemacouncillors akapararira nenyika yese ndoko vavanga vachikwikwidza. Ava vanoti muHarare province mune maMP zvakare nemacouncillors harimo zvakare.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano Re4H Foundation rakabatana nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission nezuro rakata musangano mugweru nevanorarama nehurema. Musangano uyu waive wekuedza kunzwisisa matambudziko anosangana nevane hurema mukupinda musarudzo sevavhoti kana sevamiriri vemapato avo muparamende, mumakanzuru kana musenate. Vanorarama nehurema vakaudza musangano uyu kuti vanosangana nerusarura uye vanoshaya rubatsiro rwakakwana kuti vapindewo musarudzo.
Ndoshanda ndiri kuFoyd Zimbabwe Foundation inoorganize ino iri kushanda nevechidiki kuti tikurudzirane kuti tive nerunyararo mukati menyika ino reZimbabwe marenge takanangana namaelections ari kuuya muna August munomatiri. So nezuro tanga tiri kuMidlands Province tichiita workshop together with the NPRC inova commission yepeace muno muZimbabwe. Tine vanhu vatinoti persons with disabilities vanga vakasangana varipo vakawanda vachitaura nhunha dzavo dziri kuita kuti vasasununguke oro vasaite yatinoti active and meaningful participation in the electoral processes.
Saka mamwe matambudziko avanosangana nawo ndeapi muchitaura navo kudai?
Vaitaura nyaya dzemacues avanosangana navo musi wekuvhota. Nokuti makuseni ese oro masikati vanhu vanenge varipo vakamira pacue ivo vari kuda kuti pagadzikwe macues oro vapiwe special treatment yekuti vakasvikawo vari kumauchi havana madondoro vavhurigwe mukana vaende kumberi vavhote nokuti havakwanisi kuramba vakamira nguva yakareba. Vakataura zvenyaya yakasangana nemavota assistance vachiti isu tinoti vhoti yemunhu isecret yake. Saka vaiti isusu manje pane mutemo wakaiswa wekuti vanobva nasamwani kubva kwavo ndiye ozouya iye otaura pati yavo munhu uya obvaisa. So vari kuti dzimwe kana vasingaoni munhu uya kana ane pati yaari kuda iri kupesana neyemunhu wauya naye vari kuti tinoona kuzopedza takuvhote kwama mabato atisingadi. Ndeni votera funya dzeballot paper vaita chikumbiro kuti vekuzeki vagadzirewo maballot paper avo anoenderana navo nemamiriro akaita miviri yavo. So isu seorganization takubvunzwa kuita yatinoti voter education nezeki. So tamboendeja vezeki makuseni tikati tavanyorera tsamba yezvinhu zvakareizwa nevanhu vatinoti maPWDs marenge nekuti vavhotewo zviri parisununguko uye zvinovanakidza.
Muchitaurawo nana zeki nemapato ezvematongerwo enyika munoona zviri ku chemerwa izvi nevamuri kutaura navo zviri zvinhu zvinogona kugadziriswa zvikazadziswa here?
Zvinogona kudaro. Takanangana nenyaya yatinoti voter assistance yekuti vanokwanisa kuti pavewo noumwe munhu anenge aripo angava residing officer ari pari kuvhotegwa esvari mapurisa kuti panopinda munhu mupurisa ngaave aripo achiona kuti mwana baba uri munhu ari disabled paati ndoda kuisa vhoti yangu ndopaiswa here. Zvinhu zvinoitika zviripo zvakadai. Even iye macues I'm sure isu tinonzwisawo sevanhu vatemawo kuti even munhu wese anonzwisa kuti pese pasvika munhu ndofanira kurespekta munhu wese anenge aripo. Kuti ndikaonawo munhu anenge asina kumira zvakanaka mutumbo wake ndombowo mukana wokuti aende mberi.
Ndotarisawo kuti mazuva asara mashoma, kwangosara masvondo maviri chete, vechidiki vari kunzwa here mharidzo yamunogara muchiparidzai panyaya yemhirizhonga?
Tiri kuzama kuvaengeja ende tichiramba tichingovaengeja. Tiri kufara kuti tiri kuronga nemapolitical parties 11 vari kuparticipata musarudzo mapresidential candidates aya kuti tisaine yatinoti peace pledge yemayouth musi wa10 inova musi weThursday. Tiri kufara kuti maparties edu ese ari 11 vari kufara nechirongwa ichi chekuti tisaine peace pledge vese vakomita kutikuda isu sere shidiki tukutilese ve peaceful election. So zora za kuti vese wari kuzunjuisa za tukuta oru. Pari mba chiko uma incidents apo na apo pati sama onere edu even nimo wari kunze. Mruko ono kuti election year 2023. Iri nani esu kombeti kuni mama alisa atika mbalita kutara in terms of violence. Ufarata ma NPRC na ambo tera inda vya wakutu wa chiti. Tika kumbe ya ma elections ikuma sure na hariko yiko sunezu. Tukona kuti fight a reduction in my cases of nama incident violence munikereza uchinzwe chiki vakanzwa nyata kataura uye kurukwa nama mauka na senza rasiana siana menye kuti hatike kurusana nekuda kwe my elections malenza anu uya chipura but ukama kutu kunura bagulipo we are all Zimbabweans before the joining the political parties.
Avo vangavari mkuru wesanga norefo H Foundation va John Mchenje variparu nare kugweru na Evans Zininga we Studio 7. Mutungamiri wesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vutsimuzi Sevanda vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo dzine mhirizhonga iri kukonzerwa nevatyairi vemichovha kuti vambomira kuenda kunzvimbo idzi sezvo vachizokwanisa kusangana nedambudziko rekukuvadzwa kana kuurawa. Nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi dzine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinotyaira michovha uye zvinoshandisa michovha senzira yokufambisa. Nezuro vanhu vaviri vanonzi vakashaya mushure memhirizhonga yakaitika muCape Town yakanangana nevatyairi vemichovha vane nzvimbo vemunzvimbo iyi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Sivanda kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mhirizhonga yemate kuCape Town and Western Cape iri kutokanganisa vanhu vese kubatikidza nevanhu veZimbabwe nekuti vazhinji vacho vanoshandisa mateksi kuenda kubasa. Saka kana pachipfurwa vanhu vachipfurana uye mateksi asingafambi nekuti vanhu veZimbabwe vava vagonewo kuenda kumabasa, uye pane vamwewo vanoshanda kuindastry yemateksi iwayo. Saka pane zvinenge zvichiitika izvi pakupfurwana nekusungwa nekutorwa mateksi, naivowo futi vanobatikana nekuti vanotorogwa uye vanosungwa. Saka inotori hondo ende tina vana veZimbabwe vakawanda chaiko vanogara kunanako kudetuku. Saka inyaya inotonetsa kutambudza vana veZimbabwe uye vagara vari pasi pematambudziko emaZPP.
Mambonzwa here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakakuvara pachiitiko ichi?
Iko zvino tanga tisati tawana maripoti ekuti pane vamwe vakuvara, uyezve tinoziva kuti kana vachinge vakuvara zvavo zvinenge zvisizvo kuti munhu asaya. Kazhinji kacho havataure kuti varipoti, asi kana pachinge pazoshaya munhu kana kuti kana vachinge vazodzingwa kuchipatara mushure mekukuvara ndiwo panouya woitawo maripoti kuti vanhu vabatsirikane kuenda kuchipatara kana kuti kuripatriata maremains auya anenge ashayika.
Pane zvamambonzwa here kuti pangave nezvizvarwa zveZimbabwe zvakashayika?
Aiwa, iko zvino hatisati tanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashayika, nekuti tangonzwa chete kuti pakashaya vanhu vaviri. Vanhu vavo hatisati tanzwa ndeyekupi. Saka hatisati taona ripoti iyoyo.
Imi sesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, chii chamungayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi?
Chatingayambire zvizvarwa zveZimbabwe ndezvenyaya yekuti panguva ino pane mhirizhonga iyi zvikurusa kumateksi. Ngavashandisewo mabhazi kana matrain nekuti kuenda kumateksi kuzvipinzawo munguva ine yavanogona kusangana nematambudziko ekupfurwa kana kuti kukuvara nekuti pane vanhu vari kurwisa nekusvikirira pave nerunyararo. Saka chatinokurudzira ndechekuti vanhu ngavaende kumabhazi nekuti nzvimbo dzese dzine mabhazi kana kuti vaende kumatrain apo panenge pane matrain. Vasashandisa mateksi nekuti kushandisa mateksi kungava kuzvipinza mutsaona ingavatorera upenyu hwavo.
Vanenge vaine zviri kuvashusha zvavangada kutaura nesangano renyu vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kutaura nesu vanotiwana paemail address inoti info@africandiasporic.org kana pafone number dzinoti 081-460-6572 081-460-6572, uye tine office number inoti 010-6634-2211.
Mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vutsimuzi Sevanda vari parunhare kuJohannesburg naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. vechidiki vakawanda varikuita musikanzwa vachiita mambira ekunwa nekuputa zvinodhaka pamwe nekuita zvepabonde vakawanda izvo zviri kudaidzwa nerekuti vhuzu parties kana kuti sex parties. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikanwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Pane zvandakambonzwawo mutambo kana kuti chirongwa chinoitwa nevechidiki. Vanenge vachinyanya kuita bonde and zvisina kubvunzana kuti sei wazoita nauyu kana kuti sei wazodai soo. Zvinenge zvichiitwa pajekerere and kunenge kuchiitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust, Decent Moyo, anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem yatinayo yemadrug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvezvese kuita nemadrugs asingatobvumirwa nemutemo, madrugs akafanana nana guka, ana cocaine. Ine takatarisa nyaya iyi zvakare vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona weHIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa bhoza panenge pasina nguva yekuti vambopfeka butiro kana kuti vatore zvinodzivirira.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru, vaShame Kanguni, vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sokuti vabereki vari right they are trying their best kuti vasupporte nekusevha vana vavo. But problem ndeyepoverty munyika mune urombo. Saka mwana akungobvuma kuitiswa zvese zvese as long kuasangana naye anenge aine mari. But urombo hwakapera munyika mwana achitengerwa chikafu aine zvekudya zvakakwana pamba hana nguva yekuenda kunoita zvese zvekuona zvekuti zvavo zviti zvakarongeka.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Mishek Ruwende vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uku.
Vanozopesera vechidiki vasingasagoni kugara vasingane zvinodhaka kana kuputa zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu ndochekutanga. Chechipiri zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira. Zvinova zvinozvaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana siyana chete, asi zvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team muzvare Isabella Michael vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti maNGOs ese vanoshanda nevana vechidiki chero kuzvikoro kwavanenge vari chero kudzimba ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapunishment pekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka, asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure, vanodaro nechirungu.
Sondo rapera, mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Dzimwewo nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti vabereki vemazuva ano havachisina nguva nevana vavo zvinozoita kuti vatadze kuona misikanzwa yakaita semavhuzu parties aya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvakakosha kuti kana vanhu kunyanya vana vechidiki vabatwa nechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kutekeshera munyika vaende kunoona vana chiremba nekukurumidza. Dr. Ranga vanoti zvimwe zvirwere zvemanyoka zvinogona kuuya neukasha hunoda kuti urapwe nevana chiremba kuti upenyu hweavo vanenge vabatwa nechirwere ichi huchengeteke. Dr. Ranga vari kuyambira zvakare kuti vanhu vanenge vaenda munzvimbo dzine mhomho dzevanhu dzakaita sekumarali vachenjere nokusadya chikafu chakatonhora. Ngati nzwei urukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Ranga.
Zvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa neutachiwana wakasiyana siyana. Kune maviruses anowanza kutapuriranwa vana muzvikoro vechidiki vaya zvakaita sana rota virus, kwoitawo mabacteria or infection zvinhu zvakaita sana cholera, typhoid. Endi zvimwe zvinosanganisirawo chikafu chinenge chadya vanhu. Sometimes utachiwana hunotapuriranwa muchikafu mumvura iyoyo yavanonwa nechikafu chavanodya. Sezvatinoona nguva dzino maelections avapo, vanhu vari kuungana vachipuwa zvikafu. Sometimes zvikafu izvozvo zvinoda kunyatsa kuongororwa.
Zvii zvamungayambire kune avo panguva ino tichiona kuti inguva yegadziro yesarudzo uyezve vamwe vanogona kunge vari kudya chikafu chinenge chauya nevari kuwanikwa ivo iva vari kutsigira, munenge muchiti vaite sei nechikafu ichi?
Chatinokurudzira ndechekuti mazala chikafu chinoda kunge chakadziiswa. Chikafu chipi zvacho kana chinotengwa muzvitoro kana icho chiri kuunzwa nevanhu vari kuita zvepama ungano yemarallies aya, zvinenge chichida kuti vasuke kana chinoda kusukwa chiya kana ari mafruit nemvura inenge yakabhoiliwa kana yakadziiswa, uyezve chikafu chakatonhora paruzhinji apa achinyatse kuita.
Tombotarisa pari panyaya yemvura, tinoona kuti vazhinji vanochema chema kuti mvura yavari kuwana mudzimba haina kuchena, vanofanira kuita sei? Uyezve vari kuti vana vanogona kunge vaakubata manyoka nevamwewo vanenge vari mudzimba umu?
Pamvura paMarvelous pane nyaya, sezvatinoziva kuti mvura zhinji whether kumaruwa kana mumadhorobha, iye zvino vanhu vari kushandisa well water nemabohol water. Saka imvura inenge isina kutritwa nemishonga most of the time kuti iuraye utachiona uurawe. Saka zvatinokurudzira ndezvekuti vanhu ngavadziise mvura dzese, iboiliwe. Mvura inoshandiswa kunwa kana kubika kana kusuka chikafu inofanira kunge yakadziiswa, yakaboiliswa. Ndo zvatinonyanya kukurudzira. Kune imwe mishonga matablets anotengwa muzvitoro anokwanisa kushandiswazve to kind of disinfect mvura iyoyo.
Munhu angaziva sei toti mwana abatwa iye nemanyoka kuti aiwa zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka pari zvino, vanofanira kuita sei?
Manyoka chinhu chinoitika kuvanhu vakawanda, endi vamwe vanongoita manyoka musi umwe mangwana zvinhu zvatodzokera pazvange zviri. Chinozoratidza kuti zvasiyana ndechekuti mukaona kuti mwana ari kupisa muviri, ari kuratidza kuneta-neta kusiri kwemazuva ese, ari kungoramba manyoka ari kuenderera asiri kumira, uyezve vamwe vanokwanisa kunge vachirutsa kuita mudumbu kushonyongoka, zvinoratidza kuti izvi zvaakuda kuti mwana awane more support than kungomupa mishonga kumba. Ndinotozva kuti vana mai vazhinji vanogadzira mishonga kumba kuti vape vana maelectrolytes fluids aya. Mukaona zvaamwana adaro anoda kukurumidza kunoonekwa kuchipatara kuti aitwe yatinoti hydration nekana vamwe vangada maantibiotic kurapa utachiona.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vanoti sarudzo dzegore rino dzichakonzera kukakavadzana zvakare, vachiti vanokwikwidza havana kupiwa mikana akaenzana mukutsvaga rutsigiro. MuNewsday makare ongororo yakaitwa nePublic Policy and Research Institute of Zimbabwe inoti zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% zvevanhu vakanyorisa kuvhota vanoda kuti hurumende ichinjwe, vazhinji vavo vachiti vachavhota musarudzo dzichaitwa mwedzi uno. Bepa nhau repadanho remutande reNewsWorks rinoti vasevhi akasikuye revazivisa kuti nyaya yokurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo haina kupera uye ichangopera bedzi kana vanhu veZimbabwe vati yapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rojobi kapa muzura zvako izobhabha iya kumwana mumainda uzorori musi uyo uya wavambuka tiri kosi new babe political party ya MDC yakabva yatopera iya newacho wakabva wapera enda kumariwa ndakumariwa murubika doro mushemushira vachifirikaita ngwena riyari ya uvaudze kuti zaramba zaramba mudoro
ini ndine chichemo changu chichemo ichi vatanonoka wandi ndinokumbirisa ini handioni zvine kodzero kana kuti zvakakodzera kuti vana vakasukuveve nana vamuzembi kunyanyanya inini nhau yangu yakanangana navawalter muzembi walter muzembi akasiya chikwereti kunyajena haana kupedza panguva yakanga achishandira achishanda ari mp ari member of parliament wekuward 30 kumasvingo north achishanda kunyajena rengo mine co wakasiya chikoro chinonzi nyajena mission angovaka mabhuloku maviri nanhasi mabhuloku iwawo akadaro saka kana vachida kuti vazopinda munhau dzezvepolitics ngavatange vagadzirisa zvikwereti zvavakasiya vozondokutoti wawane mavoti nekuti wakasiya mukatarisa Rengo Mine road yeRengo idasi road haina tara asi imaini inozikamwa nemukurumbira muZimbabwe saka handioni zvineni dzekuti vakambeni izvizvi kuti vanoda kuita mapuresidendi nemavice president ngavambotanga vambogadzirisa hunhu hwavo hwavakati ratidza vasati vabuda muhurumende
haiwa izvita zvifarira izvi hai zvita zvifarira Douglas wakaura wakangoti senzeswa nezano kudzinga mamps achamisa wakaura Douglas wakaura wakaura Douglas nokuti uzive kuti zano haijairiri inoda chamisa akashinga anonamata mwari wakaura Douglas
tinongoti mukomati nashe ngavandozorora muri unyararo ngavazorora muri unyararo zvanopiwa kuchiororo zvanopiwa kutanyara nayo tinongochema sevagari vemubhoera tinongochema iyo tsiyo yacho kana chinziri tsiyo handiti munotanga marwa here moonekwa kuti ndiani mukuru saka avo vakasukuwa here havasati varwa navo vangonzi vakasukuwa here varwiswa vatokundwa zvinorema izvi avo vana dhagi mwonzo hatari chizviziva kuti havatombovhota havavhoti kupedza nguva muzanupiefu wakatumwa zvakaita zvakatoshandira zvakatonaka saka tinongoti zvemukomati nashe ngavafambe murunyararo vaende munzvimbo yebwera vavigwe tinongopawo kusora kune avo vakaitawo mhirizhonga tichikurudzira kuti ngatisavarovana nezvekuda kumatongerwo enyika
makadiniko pastudio 7 vana mukomati anonoka aiwa tinokutendai nenhau dzamunotipa ndinoda kungokurudzira vana vezimbabwe kuti handei tinovhota varume 2023 wasvika handei tinovhota tinovhota vana veshanduko tode shanduko muzimbabwe tatambura mani kugara mumasango kudai kutambura toda kugaravo kunyika yedu handei tinovhota varume tisangotaura chete handei neuwandu hwedu
kwazuwai kwazuwai ndinoitwa amai mwoyo ndinoda kukurudzira vana amai kuti vave vanoyamisa vana vavo sezvo zvakakosha kuti vana vapiwe mukaka waamai nokuti mukaka waana amai une zvose mwari vakatozviona zvakakodzera kuti mukaka uwoyo upuwe vana nokuti haufanani newekutenga mwana anongomwa uri fresh uyezve une zvose zvose zvinodiwa mumwana unoporesa futi kunyange zvimwe zvirwere vana abatubatwa nezvirwere zvakawanda wanda nokuda kwemukaka waamai saka tinokurudzira vana amai kuti musafarira kutorera chirungu pamusoro nokuti vari kuvanoona sokunge kana vakapa mwana mukaka womubhodhoro chinee chiri chirungu aiwa chisi chirungu asi kusaziva nokuti mukaka waamai ndiwo hwakakosha
makadii pastudio 7
sezvo nguva yadi yapera tinotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi mutungamiri wemdc vadouglas monzora vanonzi havana munhu wavachatsigira kuva mutungamiri wenyika pagumi nemamwe vasara ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzesindebele